Mangwanani akanaka atereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 24/2019 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Chanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanovimbisa minda kuna vana muzvina bhizimisi kuNew York. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAdus rinoti rabvumirana gwara richatorwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakavimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakauya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. VaMnangagwa vakataura izvi pamusangano wakaitwa nezuro kuNew York muno muAmerica kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi havana kubata nyaya yokuramwa mabasa kwavana chiremba. Mutungamiri mukomo weStudio 7 uyo akapinda mumusangano uyu anotsanangura zvisere pamusoro pemusangano uyu.
Hongo vaHwande, tiri kuno kumusangano weUnited Nations General Assembly. Zvakaitika nezuro usiku ndezvekuti pakaitwa musangano wezveutano wakanangana neZimbabwe pasi pedingindira rinoti Sustainable Health Financing and Health Investment, Building an Ecosystem for Universal Health Service Delivery in Zimbabwe. Saka pakataura mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusangano uyu, pakataura gurukota rinoona nezveutano vaObadhaya Moyo, pakataura zvakare Finance Minister vaMthuli Ncube nevamwe vanyarikani vakasiyana-siyana vakanga vakamirira masangano akasiyana-siyana. Saka vaMnangagwa, chikuru chavakataura pamusangano uyu ndechekuti Zimbabwe yakazvipira kushanda nevekune dzimwe nyika kusimudzira nyaya dzezveutano muZimbabwe. Musangano uyu chinangwa chawo chakanga chiri chekukwezva vemabhizimusi vekune dzimwe nyika kuti vauye kuZimbabwe vazoita mainvestment mubazi rezveutano. Saka vaMnangagwa vakati hurumende yavo ine chinangwa chekutipa chasvika gore ra2030 munhu wese muZimbabwe anenge achiwanikwa aine access to kurapwa kana kuti health care. Vakatizve hurumende yavo ine chirongwa chekuvaka mahealth care facilities, zvipatara nemaclinics zvikuru sei kumaruva anokwana 6600 pakati pemakore 5 anotevera, mashanu anotevera. Vakataurawo nenyaya yemasanctions, vakamashoropodza vachiti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi zvavari kuti zvakatemerwa Zimbabwe zvisiri pamutemo, vari kuti ndizvo zviri kukanganisa kufamba zvakanaka kwenyaya dzezveutano. Asi takakoshesesa vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika ava vaMnangagwa vakavavimbisa kuti anenge auya achibva kuAmerica, Britain, India, chero kupi achida kuinvesta munyaya dzezveutano achapuwa munda mahara. Ndiyo nyaya yakakosha yandakaona ya vakataura iyoyo nezuro vawande vachiedza kukwezva vekune dzimwe nyika.
Pakataurwa nomutungamiri wenyika apa, vakatambirwa sei nevanhu vakanga vari mumusangano uyu?
Vakatambirwa zvakanaka nevanhu vakanga vari imomo, vachivimbisawo kuti hai vari kuda kushanda nehurumende yavo neZimbabwe pakusimudzira nyaya dzezveutano. Hapana vandakaona vaine kugunun'una.
Pavanhu vakanga varipo, pane vamwe vakuru vakuru hereka kuti vamwe vamakambani makuru amakaona mugaziva?
Pakanga paine vamwe vemasangano akasiyana siyana vahwande, vanosanganisira vaPeter Sands, vana vaexecutive director veGlobal Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. Vakataurawo vachivimbisawo kuti haiwa vachaenderera mberi vachibatsira hurumende apo neapo kurwisa zvirwere zvakasiyana siyana, zvikuru sei HIV nemalaria. Pakaitawo vanonzi vaEllen Egler, vanova CEO weinonzi End Fund inowanikwa ichishanda kuZimbabwe, naivo vakavimbisa kuti haiwa vacharamba vachienderera mberi vachibatsira nyika yeZimbabwe.
Vaobhedhaya Moyo vakataurawo vachiti chinyi katakatarisa kuti vakasiya kumusha madhokotera asingaiti basa zvinhu zvisina kunyatsomira zvakanaka munyaya dzezveutano. Pane chavakataurawo here chakatambirwa?
Nyaya yekurama mabasa kwemadoctors, havana kana kumboibata, havana kumboibata nyaya nachiremba, chero vamunangagwa vacho havana kuibata, asi vakabvuma havo kuti hongo zvino hazvina kumira zvakanaka mune zveupfumi. Asi chakakosha chavakataura vaObhadhaya Moyo vachiedzawo kukwezva vekune dzimwe nyika kuti vauye kuzobatsira Zimbabwe munyaya dzezveutano, vakapa muenzaniso wechipatara chechitungwiza chavaimbotungamira vasati vapuwa basa rekuita gurukota rezveutano navamunangagwa. Vakati ivo vachiri kutungamira chipatara ichi, vakatsvaga anonzi mapartnerships, vakanga vachishanda nemabhizinesi nevemabhizimusi vakazvimirira vega, saka vari kuti vakavabatsira zvikuru pakumusidzira chitungwiza hospital. Naizvozvo vanoti kune dzimwe nyika vanofanira kuwanikwa vachibatsira Zimbabwe vachiteedzera mufananidzo iwoyo.
Mutungamiri Nkomo, tinotenda zvikuru nezvawatitaurira, tinoimba kuti uchatipamhidzira futi zvekare nhasi uno.
Ndizvozvo vahwande, ndizvo zvatavinga kuno uku kuNew York.
Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rakaita musangano muHarare nezuro, umo rakabuda nezvisungo zvakawanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti musangano uyu wakapindwa nenhengo dzebhodhi resangano ravo, makanzura eNational Executive yavo, pamwe chete nevamwe vane maonero akafanana nesangano iri. Vakabvumirana pazvirongwa zvizhinji zvavanofanira kuita mumakore mashanu ari kuuya. VaMasaraure vati zvese zviri kubvumiranwa zvichaendeswa kukongiresi yesangano ravo ichaitwa muna zvichagore rino. Tabata vaMasaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Tanga tiine musangano wekuronga nyaya dzegwaro ratingatore semusangano weAtuzi kuti tifitarisa mzimbo yamashandiro atiri kuita nehondo dzatogwa dzekutsvaga labor justice nekutsvaga kungana wakaenzerana wekuenda kuzvikoro kwevana. Saka tatisirovanisa musoro pamwe chete kuti tibude negwaro rengati direct for the next 5 years kuti totora gwara ripi ratichazoenda naro kucongress yedu yatichaita muna December kuti vanhu vanokwanisa kurigamushira here kana ragamushirwa rozotitungamirira mumafambiro atichange tichiita tichienda mberi.
Saka chii chamatenderana mumusangano uyu?
Tatenderana kuti tiwedzere kuita mademonstrations atagara tichiita tichipusha hurumende yedu kuti ikwanise kuwedzera mari inotambirwa nevashandi, tichipusha kuti nyaya yemitemo inogavhena labor muzimbabwe iinderane neconstitution yedu nesection 65 yeconstitution yedu. Tatenderana kuti vana vari muzvikoro wese vanofanira kuwana mukana wakaenzerana wekudzidza dzidzo yemhando yepamusoro soro zvinove zvinangwa zvatichapesuwa nenzira dzakasiyana siyana kuti timanikidze hurumende yedu kuti ikwanise kuti vana vese vemuzimbabwe vawane dzidzo yemhando yepamusoro soro wane mukana wakaenzerana zvichienderana ne sustainable development goals. Tazotura zvisungo zvimwe zvakawandisa zvatiri kumirira kuti zvitange zvaapprovwa necongress yedu iyo ichazenge ichiitwa muna December.
Zvinhu zvakamira sei muzvikoro? Varayiridzi vari kuenda here kubasa? Chii chiri kuitika apa? Vana vechikoro vari kuuya here kuchikoro?
Muzvikoro mune manyama amire nerongo. Varayiridzi vari kushushikana nenyaya yekumuhoro wavo uyo wakauya waparadzwa neinflation iyo yekuramba ichienda. Mukaona kudonha kwakaita masalaries vhiki rino, kudonha kwakaita value yemasalaries vhiki rino ratatambira ndopakwira maprice zvakanyanya. Izvo zvaita kuti varayiridzi vasanyanyoite chido chekuenda kubasa. Vari kungoenda kunotandara vari kwasi vachidya havasi kutoenda zvachose. Vana vechikoro vachiri kungonetsekana muzvikoro vachidzingwa nenyaya yekuti vabereki vavo havasi kugona kubhadhara maschool fees. Zvinokwanisiro zvekushandisa muzvikoro zvagare zvekuramba zvichingoshayikwa. Tiri vadzidzo yedu iri parumananzombe zvekuti kana pakarega kuwanwa zvekuita nekuchimbidza tinoona vanhu vari kuda kuzogara mazamanishoni yekupera kwegore vachitadza kuzonyatsobudirira zvakanyanya nenyaya yekuti hakuna chiri kunyatso chinobatika chiri kuitwa muzvikoro zvedu nenyaya yekukuparara kwaita ikonomi yedu.
Mukuru weAtus vaObed Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti zvipangamazano zvemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa zvakavabudira pachena kuti havangakwanisi kutendeudza zvehupfumi munyika kusvika vamisa vemabhizimisi vari kuita zveuori. MuDaily News nekare vana chiremba vari kukurudzira hurumende kuti iumbe imwe kanzuru yekutungamira hurukuro vachiti kanzuro iripo iko zvino yeApex Council haigoni basa rayo. MuHerald Zimbabwe Revenue Authority ZIMRA inoti vambomisa basa vanhu vanoita 36 vanofungirwa kuve vakaita zveuori sezvo nyaya dzavo dziri mumatare edzimhosva. Chronicle rinoti kutangidza mwedzi unouya vagari vemuBulawayo vatange vave kubhadhara michero inoita 300% kana hurumende ikabvuma bhajeti raitwa nekanzuro iyi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Kadii makadii, imimi va vekumiri kwemakungwa yatinamatiriwo nyika yedu yeZimbabwe takatongwa nemhondi. Iye zvino Dr. uchararama here akaitwa kafira mbiri?
Ko iko kumiri kwemakungwa vatadza here kuita zvavakaita Saddam kuparadza chikwata chezanu munyika umu vanhu vararamewo zvakanaka?
Pamusoro uyu wachamarari weStudio 7 nevateereri weStudio 7, ini ndini Michigimi zvandotaurwa ndiri paLois yavo ndichidzigira mashoko anotaurwa nemeya veguta veHarare okuti hurumende yedu yavabatsira nokuisa mari yebudget yekuti vavaga madhamu guta reHarare. Ndozvinopa kuti guta rogona kuwana mvura zvakanaka. Asi ndichiti for the meantime pari zvino ndombounganga nemadzishi vamboita chivanhu pamwe kuda vangabatsirwa nemvura nokuti kushungurudzwa kuri kuitwa vagari zvinopa kuti midzimu itsamwe zvinoshayisa mvura cherevhenu yekunaya chaiyo. Ndatenda.
Makadi kuvashamararo vestudio 7, makadi zvenyu vana mukoma Jonga, vana Blessing Zulu nemurese yeZimbabwe. Ya, ini chandinyatsoona ndechekuti mapresidendi edu eZimbabwe, isu maZimbabwenzi achona, masoja, mapurisa, tese tangofanana, titongori vaurai. Why iwe munhu une hama, like munhu wenyama, unokurudzira kuti madokta ngarambe basa? Wezi unotonyatsoziva kuti madokta akaramba basa semili mhuri yako iwe ino unofanira kushaya rubatsiro. Saka moti chiiko nevanhu vari kurasikirwa nemhuri dzavo kunyanya imi vari kukurudzira kuti madokta angarambe basa. So umwe mukoma ataura makusena angaitaura tamenuti ari kupretoria chaa kuva kusouth africa chaa zvireve kuti waperera nemhuri yako. Kune hama dzedu dziri kuzimba, saka zvibatsiri kuti ukurudzire madokta. Dokta kuramba basa kwavaita kuti vamuurari kwangofanira kuuraya kuri kuita masoja vanhu, kwangofanira kuuraya kuri kuita mapurisa vanhu, kwangofanana nokuuraya kwamuri kuti munhangagwa ari kuita vanhu. Saka isu mazimbabwenzi negavhumendi yedu namapurisa edu namasoja edu tese tiri vaurayi, hapana asiri muurayi. Kana uchikurudzira madokta angarambe basa, obvious utori muurayi namadokta achona atori maurayi. Ndatenda zvangu, ndinonzi Rei Dhuve.
Mangwanani, mangwanani akanaka mhuri yose yeZimbabwe. Mose munoteerera sidesime. Ini haa ndiri kutesana nezvakawanda. Nyaya yekutambura kwakaitwa dhokota inondirwadza chaizvo. Handimbizvise kuti gavhumendi yedu yakamira sei. Asi iye munangagwa unoita basa rokungofamba segari kuenda rinongombeya rezvingoriya, hapana zvarinobudisa. Asi ini ndinorwadziwa nezvinotaurwa naGaure. Gaure ungandiudza kuti gavhumendi yedu iri kugona iri kuita zvinhu zvakanaka, iro pasina zvairi kuita. Munyika muno hamuna kana chirime. Izvezvi kutaura kuno kwandiri kuita, mafuta nhasi amuka akakwira ava kuma$50 2 liters. Chingwa chapinda $12. Ukanoda kutarisa chaizvozvo kuti inyika here. Vana vana vezimbabwe vanofanira kufanya zvaro, havafaniri kuwana chikafu. Iye unondotaura kuti masankisheni masankisheni ei wakarasikwa masankisheni masankisheni anotonorwaonao ivo nokuti ivo havakusii zvavanoita. Vari kupamba vanhu, vari kurova vanhu, vari kuuraya vanhu, vari kudii. Zvichikonzerwa naye munangagwa ndiyo timu yakatoshata inoita zvinhu zvakapata saizvo.
Ndimurambi tiri paJoburg paAngela pa kuchipatara kuzvatooma izvi kuti madhokuta acho vadzokere futi. Munangagwa wacho achava havapi mari varwere veduwo futizve havari kufa. Izvi hatichanyatsi kunzwisisa kuti todini chaiko nenyika yekwedu iyi. Ava munangagwa ndo vatongotarisana navo kuti vagadzirise zvinhu kuti madhokuta adzokere kuchipatara varwere vedu vaite zvakanaka. Ndatenda. Ava munangagwa.
Inini zvangu ndoda kuti apa munangagwa kuti asi munangagwa chavo chatokufunga chavo chechija chamukati menyii nemuona uri kuita pazvinhu zviri kuitika njemukati muZimbabwe. Vakabvisa vamugabe vakati zvinhu zvese zvichanaka but ndasoona kuchinja kwaita zvinhu. Zvinhu zvirizvitowedzera kutofa. Tikumbe wavabvunza kuti chinonyatsoitika chavo chaivo chii chinonyatsoitika pavari tikonza kuti nyika irambe ichiparura kudai. So asi ivo varivo vakataura kuti nyika ichanaka, ndivhoterei vanhu vakavavhotera. Ende hatiti kuti vakavhotera kudino, ende vakaita kubirira mavhoti but aringouraya nyika. Zvaziva kuti kubira waita mavhoti akabirira kuuraya nyika here? Akabirira kuyatso kuita sei? Handizvo andastendi ivo chii chinyatsoitika. Tinoza chinzi vaenda kwakati kunogadzirisa zveupfumi hwenyika, vaenda kwakati but hapana chatiri kumbona chiri kuchinja. Zvino zvino iri kuwedzera kufa.
Zvinhu zvakadhako munyika umu. Kuti tisi tichabudirira here kanti nyika yedu chavakaika zvinoendepi? Zvochandima zvake mazvake. Munangagwa ndiye unoitawo zvake, chamisa chingoitawo zvake. Saka zvadhakwa izvinhu. Zvaida tiwane mutungamiri kana vose vabvi tiwane mwana udawo vakanyika tine mberinga isu isinobve. Aiwa tatambura maZimbabweni, vamwe vedu vanourawa South Africa, vamwe vedu vanosungwa vachirohwa vachipondiwa usiku nesikati. Zvinhu zvai zvakaoma izvi, hazvibetseri.
Makadiko kustudio 7 uko vana mukoma Rwanda vana mukoma Blessing Zulu muri kutaura na tafimwa ya kulusto ndiri muno kumberengwa ndoda kuvudza vanhu vezano kuti ivo ndo vakatora ngozi muzimbabwe yemasankisheni ndo vakapoti masankisheni auye saka chavakaradza kupirudzi vanongovudzwa kuti masankisheni abve itai zvonezvo zvavanoziva kuti zvofa kuti di kuti masankisheni abve saka ngavarege kutaura vatati takapusa toziva avo kwaakabva ndo vakatanga hondo yacho vachiti vakangwara unovochema kuti abvisiwo zvinova vabvisiwo havangazvigoni kuti vanda udzvaniriri saka havangazvigoni tapedza hangu
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inogadzira ndege yeBoeing yazivisa kuti mhuri dzevanhu vakafa mutsaona mbiri dzendege dzavo dzerudzi rweBoeing 737 MAX dzichapiwa mari inoita 145,000 ezviuru zvemadhora kana kuti 145,000 mhuri yega yega. Ndege dze737 MAX dzichiri kurambidzwa kubhururuka kubva zvatonha imwe yacho yaishandiswa neEthiopian Airlines muna kurume gore rino. Vanhu vange vachiratidzira pamusoro pekumira kwakaita kunze nezuro vakavhara migwagwa mikuru muguta reWashington DC vachida kuti zvichemo zvavo zvekuchengetedzwa kwekunze zvinzwikwe. Vakaronga kuratidzira uku vakange vakurudzira vanhu kuti vasaenda kumabasa kana kuchikoro asi kuti vauye kuzoratidzira sezvakaitwa nemusi wechishanu nevazhinji vechidiki mumaguta enyika zhinji pasi pose. Kuratidzira uku kwaitika nguva iyo vatungamiriri venyika dzakawanda vange vachiita musangano kuNew York wezvekuita nedambudziko remamiriro aita kunze. Muchikirongwa chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kambani yePurdue Pharma iyo inogadzira mushonga unonzi OxyContin yakapotera kumatare edzimhosva kana kuti bankruptcy mushure mokumhangarirwa mhosva dzinopfuura zviuru zviviri zvine mazana matanhatu ichipomerwa mhosva yekukonzera kufa kwevanhu vanopfuura mazana mana ezviuru vainzi vaishandisa mushonga uyu pakati pa1999 na2017. OxyContin inoshandiswa pavanhu vane marwadzo akanyanya kana pane avo vanenge vapinda mutsaona yakaipisisa. Tabata Dr. Frank Guni kuti vatudze pamusoro pemushonga uyu pamwe chete nekambani iyi.
Kambani iri kuyatiri kuziva yanetswa nenyaya yemishonga ino zvinodhaka. Kana kuti inorapa marwadzo akanyanya kusimba simba yanga ichigadzira mushonga unonzi OxyContin. Kambani iyi ikambani yemhuri kureva kuti it's a family owned company. Vanhu vane mari chaizvo chaizvo uye vakaita mari yakawandisa chaizvo chaizvo nekutengesa mishonga iyoyi yeOxyContin unoita kuti unyaradze marwadzo zvakanyanya. Dambudziko guru rakaitika nderekuti varidzi vekambani iyi vanga vachipfuurira kana kuti vachitenga machiremba nemamaketers kuti iwe chiremba iwewe ukanyorera vanhu mishonga yedu iyi isu tinokupawo mbasera nerwesheri zvanga zvaakuita kuti machiremba anga akunyanya kunyorera vanhu mishonga iyi kunyange vasingafaniri kuramba vachiinwa. Chechipiri, mishonga iyi vanga vasina yavakuijekesa kuti inoita kuti uite addiction yakasimba kana kuti unoibatira woita udokwa dokwa hwekuti ukasanwa mishonga iyo hauchakwanisi kufangishena kana kurarama semunhu anoramararamira akanaka. So yakaitwa sud kana kuti yakaendeswa kumatare ezimhosva ichinenerwa mhosva dzekuti izvo dzekuti yaitenga machiremba uye yanga isina kuburisa ruzivo rwakakwana kune vanhu kuti vaziye kuti mishonga iyi kana kuti mapiritsi anokonzera dambudziko guru chaizvo rokuti vanhu vazoita nhapwa pamishonga iyi.
Zvakatora nguva yakadini kuti vakwanise kuona kuti mushonga uyu ndiwo uri kukonzera chirwere?
Zvakatora makore akati wandei tikatarisana nemushonga uyu chaiyo chaiyo anotokwana kusvika makore matanhatu ongororo yakaitwa kuti tione kuti pane dambudziko. Asi chakanyanya kunetsa apa ndechekuti kambani yairamba ichiti hatina mhosva asi umwe ichiramba ichifuridzira ichitenga machiremba nevanodispensa kana kuti vanopa mishonga vaya mafamasies. Yaenda kumatare vakawanikwa vaine mhosva vakanzi nedare guru remuno muamerica vabhadhare mari inosvika $10 billion yemuno muamerica kubhadhara mhuri nedzihurumende ma-states akashayikirwa nevanhu uye akashandisa mishonga nemari dzakawanda vachiedza kurapa vanhu vanga vaitwa nhapwa kana kuti addicted kumishonga yavo iyoyi.
Saka mishonga iyi haichadiwa here? Ichiri kushandiswa here? Chii chichaitika kumishonga uyu?
Mishonga inoramba ichishandiswa. Mishonga iyi payakapiwa resonance kana kuti payakapiwa mvumo yekuti ishandiswe ine maconditions kana kuti ine nzira yainofanira kushandiswa. Mishonga iyi inofanira kushandisirwa muchipatara. Muchipatara kune vanhu vanenge vaita tsaona dzakaro kana kuti vanenge vane marwadzo akanyanya chaizvo. Asi inofanira kushandiswa ichimonitwa kana kuti zvine mwero pane kuongorora kuti munhu apiwa mushonga uyu nenguva yakatarwa nachiremba kana kuti nenguva yakatarwa nemachiremba ane kodzero yekunyora mishonga iyi. Iyi mishonga yakasimbisisa chaizvo chaizvo kuti haingonyorwi nachiremba wese wese. Kune machiremba anenge aine mvumo yekunyora mishonga iyi asi mishonga iyi icharamba ichishandiswa muzvipatara sematarirwe ayakanzi ndo ainofanira kunge ichishandiswa pamutemo. Zvinoreva kuti haichabudiswa muzvipatara. Unofanira kunoipiwa muchipatara uchipiwa kwenguva yakatarwa iyoyo kana wapedza ipapo wopiwa imwe mishonga isina kunyanya kusimba saizvozvo.
Dr. Frank Guni vachitaura vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Dangai mopawo mbokozi. It means I'm the big boss mrozi mkuru. Wega unoaziya ma system yacho.
Wamuzwa ere mukomana vakomana vanomtena zongai moyo tewa na usakataka esimese pasikana muriko ere.
Nemumvura mese chongai moyo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoimbisa vana muzvina bhizimisi vekune dzimwe nyika kuti vachavapa ivhu kana kuti minda vakavya kuzobatsira Zimbabwe kumutsidzira mabasa ezveutano. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reADUS rinoti rabvumirana gwara richadhurwa nevarayiridzi kwemakore mashanu ari kuuya. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri Washington DC, ndokusiyai muna Sande Kire Musanga.
Soko isika tisenda.